Nengo dzevechidiki izi dzinoti dzichamira semusambangwena kudzivirira mahofisi kuti asatorwe neMDCT yamuzvare kupe vachiti mahofisi ari mumaoko evechidiki pari zvino. Mukuru wevechidiki mudunhu diki rechinoi vaRichard Vitirinyu vanoti kunyange mahofisi ari mumaoko evechidiki vari kubvumira nhengo dzose dzaiva nezvigaro mugore ra2014 kupinda pamahofisi zvisinei kuti dziri kuMDC Alliance here kana kuti kuMDCT.
Hapinde muofisi hatina problem na kuti vava vasiri va2014 panapa tatino as youth isi takatora chinhu ichi tikati tadikileya pana kuti tatora as youth 2014 structure so pano ndopatiri ndopatiri hatina watadzinganisa asi kana kuri kutya kwavo sinsi tawataurira kuti isisu va2014 ofisi yakavhurwa varambidze kupinda.
VaVitirinyu vanoti vave kurinda mahofisi avo masikati nemanheru kuti asatorwe uye vachaongorora munhu wese achapinda pamahofisi aya kuti anokodzera here kana kuti kwete. Vanoti vanhu vari kubvumirwa kupinda pamahofisi inhengo dzaive mumusangano kubva mugore ra2014 zvichidzokera kumashure sezvakatarwa nedare reSupreme Court.
Tiri kuchengetedza ofisi yedu yemusangano. Tine usiku pungwere tinenge tiri pano kusvika mangwana kuseni totodya pano tigara pano.
Asi mukuru weMDCT mudunhu reMashonal and West vaGift Konjana vanoti vadzingwa pamahofisi kunyange vanga vachida kuita basa remusangano wavo. VaKonjana vanoti MDC Alliance ibato nemirizhonga sezvo vechidiki ava vanga voda kuvarova ivo ndokubva pamahofisi vakatsvaga kumwe kwekuitira musangano wavo wekugadzirira kongresi yavo mwedzi uno.
Isusu weavhinginiendi navo tiri kutoti isusu tanga tichitoda kuti tingoshandisa zvatinga kuita vesikechi yemadelegati yetu kuthe extraordinary congress toenda zvedu tichaanisa mahofisi pedu tovasiyira bhozi hatitatava nefomal edition order chete dzatanga tichida kuita but ivo sevari vanhu vari vevhaiolensi havabva vatanga kunhirina kumobiliza toataka saka hatambotereka itibe mambo tinoitwa elsewhere.
VaKonjana vanoti vachazeya zvaitika nhasi kumahofisi avo vasati vatora matano. MDC Alliance neMDCT dzakabonesa nawo kuHarare neBulawayo pamusoro pemahofisi ebato iri vechidiki vakazopedzisira votora mahofisi aya vachiti vanhu vataurirane mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.